Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rakaziviswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rekuti rakakwanisa kunge richibhadhara zvikwerete zvaro kumakambani akabudirira kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze webhanga iri asi rakakundikana kuapa mari dzavo nenguva yakatarwa. Rakanaka chose sezvo richiunza chivimbo mune zveupfumi pamwe nekuwanisa makambani mari dzekuti awedzere zvigadzirwa. Bhanga guru iri rinoti rakakwanisa kuita izvi nekuda kwekuwedzera kweuwandu hwemari yekunze iri kupinda munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanaka chose rakatorwa neRBZ sezvo riri rimwe rematanho ari kutorwa nebhanga guru muurongwa hwaro hwekuedza kuwandudza upfumi hwenyika.
I think zvakaitwa nebhanga reReserve Bank zvekuclear backlog yeforeign currency auction maallotments idanho rakakosha. Zvinonza confidence pamisika yemari, zvinonza kakugadzikana uye zvinobatsirawo wemabhizinesi kuti vakwanisa kuramba vachiita mabasa avo. Saka izvo zvakakosha. Of course pachine zvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa takatarisa nyaya yeforeign exchange management.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvakanaka kuti RBZ yakakwanisa kubhadhara zvikwerete zvayo, asi havaoni izvi zvichozounza chivimbo munyaya dzeupfumi hwenyika.
Kuti vanhu vanga vakatenga mari dzokunze vabhadharwa chinhu chakakosha uye chinhu chinoda kutendwa, asi hachisi icho chinounza chivimbo. Tichaunza chivimbo chivimbiso chavaita chekuti kubva iko zvino mabhidzi ese achaitwa anobhadharwa mukati me14 days. Tikakwanisa kuita izvozvo ndo zvichaita kuti chivimbo chiuye kuikonomi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, Muzvare Chenai Moyo Mutambasere, vanotiwo chinofanirwa kuratidza kuti munyika mave nemari yekunze sezviri kuziviswa neRBZ izvi kuwanikwa kwemishonga muzvipatara, vachiti izvi ndizvo zvinofanirwa kutungamidzwa mberi nehurumende.
Kana vachitaura kuti tava nemari munyika, chekutanga chatinenge tichida kuona, tinenge takatarisira kuti zvipatara zvasumudzirwa here, kuti mishonga yakaita separacetamol yakuwanika here. Tinenge takatarisira kuti izvi ndo zvinofanira kuva zvinhu zvinofanira kuenda pamberi pezvinhu zvose munyika, nekuti munhu wese nepamwe achazodawo kuenda kuchipatara. Asi tinonzwa zvichinzi madrugs akaita separacetamol chaiyo haasi kuwanika. So ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa nehurumende kana zvichinzi mari yawanika. So kuti zvinhu zvingagadzirisika, ndinoona sekuti uku kutaura kwekuda kwekubata vanhu kumeso.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamuyarira vanotiwo izvi zvinhu zvagara zvichiitwa nebhanga guru asi zvisina chiyamuro kuvashandi.
Because va clear backlog vaakutaura kuti henezvi tokwanisa kunge tichipa within 14 days tenge tichikupa mari yaunoda in USD, asi muchaona kuti mushandi achaenda for 2, 3, 4, 5, 6 months asati apiwa mari, achinzi hatisati tawana mari naivo vana muzvina bhizimisi. Zvinhu zvedu hatisati zvanyatsoendeka. Painozowanikwa anenge achipiwa ari maZW nemabond coins kana kuti mabond notes. Saka hazvina chazviri kubatsira kunyika yedu yeZimbabwe.
Saka chii chinofanirwa kuitwa nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ari kubata makambani nevashandi? Vashamuyarira vanoti
changadai chatoitwa ndechekutoti Reserve Bank of Zimbabwe ngaichisiyana nezvekuramba ichitarira vana muzvina bhizimisi mari kuti tokupai mari yakati munguva dzakati. Mari ngadzingowanikwa muikonomi, mari ngadziwanikwe mumabiroad change. Vana muzvina bhizimisi, vana muzvina kambani ngavaende vachinowana mari idzi mabiroad change.
RBZ yakazivisawo kuti ichatevedzera mitemo inobata mafambisirwo emari dzekunze kana kuti foreign exchange auction rules, iyo inosungira kuti vanenge vabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze wavaniswe mari dzavo mukati memazuva 14. Bhanga guru rinoti izvi zvichabatsira kuti mutengo wedhora rekunze urambe wakagadzikana, izvo zvinozoitawo kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Asi nyanzvi dzeupfumi dzakawanda dzinoti dzinotenda maruva dzadya chakata.